manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo gunyana 13 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakadzika zvishoma asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasarivare. Vashandi vanoti vasiyiwa pamhene mushure mekudzingwa kwemurimi muchena wavaishandira kuruwa. Vaimbova gurukota rehurumende vasimbi mubako votaura nezvebhuku rinodzidzisa nezvenyika dzemuAfrica ravakaparura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika Wasvika pazviuru zvinomwe zvine mazana mashanu nevasere kana kuti 7508. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevapfumbamwe nechirwere ichi nezuro. Vanhu ava havana nhoroondo yekushanya kune dzimwe nyika zvichireva kuti vakatapurirwa chirwere ichi munharaunda. Vanhu gumi nevashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti nyika yose yave nevanhu vapora vasvika zviuru zvishanu zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 5675. Hakuna munhu akarasikirwa neupenyu nezuro. Dare remakurukota rakazivisawo svondo rapera kuti rinenge rovhura zvimwe zvange zvakavharwa kusanganisira zvikoro, nzvimbo dzekushanya uye kunotengeswa doro kunyangwe hazvo vanhu vasingabvumidzwi kumwa doro vari munzvimbo idzi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka neukasha sezvachakaita kuAmerica neBritain pakavhurwa mamwe mabhizimisi kana vanhu vakasangwarira. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vafa vasvika zviuru zvitatu nezviviri nemazana mashanu nevaviri kana kuti 32,502. Vapora vadarika miriyoni imwe chete. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vanosvika zviuru mazana matanhatu zvine makumi mana nemasere kana kuti 648,000. Vafa vadarika zviuru gumi nezvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 15,427. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana manomwe kana kuti 28.7 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vabatwa nechirwere ichi muAmerica, vafa vanosvika zviuru zana zvine mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 193,000. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana mapfumbamwe nezvitatu, vapora vachidarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Vanhu vanodarika zana vanga vachishanda papurazi reProtea Valley kuruwa vanoti zvinhu zvavaomera zvitevera kudzingwa kwakaitwa murungu wechichena anga achirima papurazi iri vaMartin Grobler. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vano zana ne makumi maviri vanga vachishanda paprazi iri. Vano chavari kurwadziwa zvikuru nekudzingwa kwakaitwa vagrobla paprazi iri mukupera kwesvondo rino. Naamai Ivy Rupindi avo vanoshanda mubazi rezvekurima pamwe nekugoverwa kweminda. Amai Rupindi vanonzi vakasvika paprazi apa nezvikonzi zvedare repamusoro nechishanu. Vakasiya vapa vagrobla zuva rimwe chete rekuti vatute zvinhu zvavo paprazi apa. Mushure mekunge mbatya dzavo dzaburitswa panze nezvikonzi. Pakasvika Studio 7 nezuro paprazi apa zvikonzi zvai gojenura mikova yepamba yavagrobla uye vagrobla vakange vachituta zvinhu zvavo vachibatsirwa nehama dzavo nevamwe varimi vechichena. Mumwe vanga vashanda paprazi apa amai Pamidzai Kambukuzi vanoti vagrobla vaivabata zvakanaka chose zvekuti havachaziva pekutangira.
Pamagariro nemararamiro panzvimbo inoitanga tairarama zvakanaka, taipiwa food pack. Ukarwara unobatsirwa netransport. Ukachema chichemo chese chaunenge wachema unongobatsirwa.
Vagrobla avo vanoti vakazvarirwa muZimbabwe uye hapana imwe nyika yavanoziva vanoti vanga vave nemakore akawanda vachinetsana namai Rupindi nenyaya yepurazi iri. Vakati vakazopedzisira vasvika kuhofisi yegurukota rezvekurima uko vanoti vakanzi vabhadhare mari yechioko muhomwe kuti vapihwe magwaro epurazi iri kana kuti offer letter iyo yavanoti vainge vasina panguva iyoyo. Vaenderera mberi vachiti vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 vachirima fodya, chibage pamwe nekuchengeta mombe. Vanoti makore ose avagara papurazi iri vanga vachibhadhara mari yekushandisa purazi iri kumuridzi waro uyo anonzi akazoshaya gore rapera. Vanoti hondo yavo yakatangira pakushaya mari yechioko muhomwe yavanoti yaidiwa iyi.
So this has been an ongoing case since 2007.
Pavakazotorwa prize iri namai Rupindi nechishanu vagrobla vanga vaine mbedha yembeu yefodya yavanga vachitarisira kutanga kudyara nechishanu chinouya uye vanga vaine mombe mazana matatu. Imwe nyanzvi munyadze zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi sezvo vachiti upfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima.
Kuti tinyatsowane pundutso munyika muno tinoda kuti agricultural contribution iri kuGDP inge iri palevel ye 25%. Saka tiri kusvika sei ku 25% kana tichiita stop go.
Rimwe gweta vakudzai kadzere vati zvakaitika paprazi ravagrobla zvinoratidza kuti hurumende haisi kumira nemashoko ayo ekuti maprazi ari kushandiswa zvakanaka hafaniri kuvhiringidzwa.
Iyo hurumende pachayo yagara ichitaura kuti varimi vari kuprodusa zvakanaka havafaniri kudisturbwa paland yavo. Tinoona kuti kune maprazi akawanda chaizvo chaizvo asiri kushandiswa ekuti kana paine munhu ane shungu dzekurima anogona kupiwa iwavo, kwete kuti pabviswe varimi vari kushanda zvakanaka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa vatoende pishone vaudza Studio 7 kuti kuramba hurumende yongotora maprazi kuchaita kuti mari yemuripo inofanira kubhadharwa varimi vakatorwa maprazi irambe ichiwanda.
Kana kuri kuti hurumende yava munangagwa yanga ichida kuvhara vanhu kumeso nekufungidza kuti ichange ichipuwa mari kunze, zvatobuda pachena kuti mari iyi ichabhadharwa nezvizvarwa zveZimbabwe, and izvi zvichange zvichidzosera ikonomi yeZimbabwe kumashure.
Zvichakadai amai Rupindi vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi vakati taure negurukota mubazi ravo vaAnxious Masuka avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kubva nezuro. Asi munyori mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti hurumende iri mubishi kuongorora kuti chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo kuti vagrobla vazobviswa papurazi ravo. Nhasi tatumira vaMangwana mubvunzo paWhatsApp kuti pane chabuda here muongororo yavo asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Zvichakadai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda mubepanhau reSunday Mail vachiti mari yekuripa varimi vechichena vakabviswa mumapurazi haisi kuzobva muhomwe yehurumende asi kuti mari iyi ichatotsvagwa kubva kunze kwenyika. Izvo zvinotevera kuchema-chema kwevamwe munyika avo vari kuti hurumende yanga ine chibvumirano chayakaita nevarimi vechichena cheglobal compensation deed. Makurukota ehurumende ari kupesana zvakanyanya panyaya nyaya yekuti ndiani achabhadhara mari iyi. Sangano reCommercial Farmers Union rinoti pane varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakarasikirwa nemapurazi avo uye vashandi vavo vakasara vasina chekubata zvichitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas Chiripasi.
Chigaro wesangano reInstitute of African Knowledge uye vaimbova gurukota muhurumende vasimbi mubako vanoti bhuku resangano ravo rakaparurwa svondo rino nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rinonzi Africa Factbook ibhuku rine nhoroondo pamusoro peAfrica uye rinokwanisa kushandiswa nemunhu wose zvake. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamubako vanoti pfungwa dzekunyora bhuku iri dzakabva kusangano reAfrican Union uye hurumende yeZimbabwe ndiyo yakazobvisa mari yakashandiswa kunyora gwaro iri. Vanoti pana namuzvinafundo makumi matatu vane ruzivo munyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira zvemabhizimisi, mamiriro ekunze, mutemo, dzidzo nezvimwe vakaisa pfungwa dzavo pamwe ndokunyora pamusoro peAfrica. Vamubako vanoti bhuku iri rinotsanangura mamiriro akaita nyika dzese dzemuAfrica.
Bhuku racho iri zvakare rinotaridza mamiriro akaita Africa nhasi, kuti Africa ine nyika dzinosvika 54. Unogona kungovhura ngoti Zimbabwe, woona kuti Zimbabwe ina vanhu vangani, Zimbabwe geography yacho yakamira yakadini. Ukavhurawo paKenya unowana zvese izvozvo, zvose zvirimo.
Vatiwo bhuku iri rinopembedza unyanzvi hwakaitwa nevana vemuAfrica.
Bhuku imomo mune nyanzvi dzakaita mabasa makuru muAfrica navanhu vatema vamwe vari kumamiri kwamakungwa kuAmerica, kuAustralia nekumwe kwakadai. Kuna vanhu vatema vakawanda vakaita zvinhu zvinotoshamisa zvatatisingazivi, zvose zviri imomo.
Vatiwo chinhu chikuru chavanoda kuti bhuku iri rishandiswe muzvikoro zvepasi nepamusoro kudzidzisa vana kuti Africa idunhu rakamira sei.
Toda kuti number one ishandiswe kuzvikoro kuti tidzidzise vana vedu kuti Africa yakamira sei. Mabasa akaitwa navanhu vatema navanhu veAfrica ndaapi? Tichida kudzidzisa vana vedu kuti vachitanga kura vachidziva kuti Africa yakaita mabasa makuru. Africa haisi sure bedzimwe nyika. Aiwa,
vatiwo bhuku iri rinogona kushandiswawo nevemabhizimisi, vamiriri vedzimwe nyika kana nani zvake anenge achida kuziva pamusoro peAfrica. Vamubako vati bhuku iri nderekutanga uye richange rave kuwanikwa muzvitoro zvemabhuku munguva pfupi inotevera. Varayiridzi vemuzvikoro zvepamusoro nenyanzvi dzekuongorora mabhuku vaudza Studio 7 kuti vachazotaura pamusoro pebhuku iri kana vachinge vamboriverenga. Asi vachenesani ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kunyora mamwe mabhuku pamusoro peAfrica, vachiti vanovimba kuti Africa Factbook ine zvinyorwa zvitsva pamusoro peAfrica.
Inini handione chinyowani paproject. Tofara kunzwisa kuti kuma 70 kune yainzi Africa Who's Who, handisi kuti varume ava vasikuita basi, asi tofara kunzwisa kuti kuedza kuumba kana kuti kusimudza rwendo yeAfrica zvina kutanga nhasi.
Pfungwa dzekunyora Africa Factbook dzakatangwa neAfrican Union Commission yaitungamirwa naDr Nkosazana Dlamini Zuma, uye chirongwa ichi chakatsigirwa nemahofisi emutungamiri wenyika yeZimbabwe, mapazi matanhatu ehurumende, makambani pamwe nemasangano akazvimiririra mukati nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova vatungamiri vehurumende yeBritain vaJohn Major navaTony Blair vashora zvikuru mutungamiri wehurumende vaBoris Johnson nebhiri ravari kukurudzira kupasisa muparamende svondo rino reInternal Market Bill vachiti rinogona kukanganisa chibvumirano chavakaita makore apfuura neNorthern Ireland kuunza runyararo. Vaviri ava varikurudzira paramende kuti isatambire bhiri iri iro riri kudiwa navaJohnson kuti vaburitse nyika yavo mugungano reEuropean Union. VaJohnson vanotenda kuti bhiri iri rinogona kunge richityora mitemo yepasi rose kana kuti international law, asi vanoti zvakakosha mukusimbaradza upfumi hwenyika yavo. Paita kunetsana panyaya yekuti EU inodyidzana sei neNorthern Ireland panopera muchato neBritain. Vanhu vemuRussia vatanga nhasi kuvhota musarudzo dzemakanzura matunhu makumi mana nerimwe chete, musarudzo dzinonzi dzakakosha mukuona kuti bato riri kutonga reUnited Russia iro riri kushorwa nevakawanda munyika iyi richine rutsigiro rwakasimba here. Sarudzo idzi dzinouya mushure mekunge mumwe anopikisa vaAlexei Navalny vaisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori uye pari zvino vari kurapwa kuGermany. Vanopikisa vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vari kurongawo kuda kubirira sarudzo. Vanhu vanogara kuBermuda, chitsuwa cheBritain chiri mugungwa reAtlantic, uye vagari vemunzvimbo dzemuAmerica dzinoti Louisiana neNew Orleans vari kunzi nebazi rezvemamiriro ekunze reUnited States National Hurricane Center vagare vakagadzirira nekuti kuri kuuya madutu mupengo maviri emhepo nemafashamu emvura kunzvimbo dzavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, ini ndine Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaGodfrey Kuraone, Youth Organizing Secretary webato rinopikisa reMTC Alliance. VaKuraone vakaburiswa mujeri chinapfuura apo vanga vaita mazuva anodarika makumi mana, 40 days vari mujeri, achipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiriri wenyika uyezve kuratidzira zvisiri pamutemo panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown, zvichinzi anga achipisa matai nekuvhara mugwagwa kumashava uko kumasvingo. VaKuraone, ndino mugamuchirai muchirongwa, tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvamakasangana nazvo muri mujeri.
Mukoma Mike, ndiri mujere mandakapinda musi wa31 July kusvika musi wa10 September. Ndakasangana nemasituations anosiririsa zvikuru mujere. Haisi nzvimbo inoratidza kuti yakagadzirirwa vanhu, inda senzvimbo yakagadzirirwa mhuka. Nyaya yeutano haina kumira zvakanaka. Munogara vasungwa more than 350 to 400 vachishandisa toileti imwe chete, bathroom imwe chete. Nzvimbo iyoyo nzvimbo inogona kungosumuka zvirwere. Panhau yechikafu chinodyiwa ipapo, chikafu ichocho chindachiti kuti vanhu vagone kuva neutano hwakanaka. Yechitatu maissues andaisangana nawo inini as a person, indakapinda mujere ndichirwara, saka ndaite matablets andaifanira kumwa, ende matablets awo ainzi anofanira kumwiwa kana ndadya. But zvaindiremera kuti ndigone kuwana chikafu ichocho kuti ndimwe matablets, nokuti magadhijeri aitokuudzai kuti iwo toda kubatsira asi nyaya dzako dzinopisa, unoonetsa kubatsira. Nokuti azokubatsira tozobvunza kuti amubatsira ndiani. Ndaingozopedzisira ndangomwawo mapiritsi iwawo ndisina kudya, ndichida kuti vanditsvagire information kana chii. Zvaindinetsa nokuti vese vaisha kundibatsira. Chimwe chaikazonditambudza inyaya yecoronavhairasi iri kukurumidza mazuva anei. Hapana mamejas atakati mamejas aitorwa ekuti titi uda korona idziviririke. Vanhu vaiva vatamurumu imwe chete vari 32-28 wezvekuti panenge pasina iyaya mutsora distancing.
Takaona zvakanyorwa naambasada wekuAmerica padande mutande vachiti ivo semiriri weAmerica muZimbabwe Zimbabwe vari kugamuchira matano ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu anosanganisira kuburitswa kwenyu imimi mujeri kuburitswa kwa Hope Chingono nava Jacob Ngarivhume mashoko aya munomatambira sei
Mashoko moto akatarwa na ambassador weAmerica inini kwandiri handimatori sekuti anotaura chimiro chemunyika yeZimbabwe Chimiro chemunyika yeZimbabwe ndechekuti kodzero dzavanhu dziri kutyorwa zuva nezuva kusukungwa tikaitwa ndichigara 42 days mutirongo ndisina mhosva yandakapara kutyorwa kwekodzero dzavanhu saka kuzoreleaseiwa kwandakaitwa hakusi kuti hurumende haichatyo kodzero dzavanhu because already vanga vatochikora kudhara haugoni kugarisa munhu mutirongo for 42 days asina mhaka yaanenge apara
Makatarisira kuti mchange mchiendera mberi mchifamba nhoroondo imwe chete here yamanga mchifamba yekurwisana nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Ichi chitsidzo chatakaita nevanhu nenyika yeZimbabwe chipikirwa chatakatora isu sevana veZimbabwe kuti tichavashandira vana veZimbabwe tichivamiririra pavasingakwanisi kupinda kuitira kuti hurumende ZANU-PF nemutungamiri wayo vaMnangagwa vabve pachigaro.
Tichipeta huruku redu kandai mazwenyu ekupedzisira kune vanhu vose vanga vakamira pamwe chete nemi panguva iyo manga muri mujeri.
Ndichipeta mashoko angu ndoda kuti nguva ino haisisiri nguva yekuti tive vanhu vekukomenda chete haisisiri nguva yevanhu yekungoisa maanalysis haisisiri nguva yevanhu yekungonyora pamasocial media ino yava nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane vakuru nevadoko tisunge chisungo chimwe chete chekuti tisumuke nouwandu hwedu timire tichitaura mashoko ekukurudzira vanhu kuti vasumuke vose tiende tose munzira tichimeka shuwa kuti hurumende iripo iyi yabva tichimeka shuwa kuti tirikurwisa corruption iri munyika tichimeka shuwa kuti tagadzira ramangwana ravana vedu
aiwa tinotenda va Godfrey Kuraone vebato reMDC Alliance nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection. Muine ni Mike Hove 8-9 p.m. muri yeZimbabwe pano panhefenyuro yeStudio 7. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave Zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
munodi pasimba
Vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero nyaya yekuti sei Zimbabwe nyika izere vatendi vanonamata zvakasimba seizvi ichiramba ichinetseka zvakadai mukati meminamato nhasi tatsikwazve namufundisi Dr. David Simango Chitsanangurireiwo mufundisi Simango.
Manheru ibaba hwande manheru ivatereri veStudio 7. Ichokwadi nyika yeZimbabwe inyika yavatendi. Vanhu veZimbabwe vanonamata zvikuru. Masondo aya munoona vakazara muchurch vari makomo vari papi vachinamata Mwari. Kwemakore anopfuura makumi mana vanhu veZimbabwe vachingonamata kuna Mwari. Chinodikana kuti tizive pano ndechekuti pakunamata Mwari panofanirwa kuva nokuziva. Nokuda kwekuti iko kunamata hakusungori kuswera munhu ari mugomo achibongomora ari imomo pasina chaanoita nokuda kwekuti Mwari une nzira dzaakatema
tozvitambira sei toita sei hamuoni dambudziko riripo here mufundisi Simango
dambudziko riripo nderekuti atidzidzisiwi zvokunamata Mwari mumachechi medu tinongo uzwa ungo nzira ambaye mchingo na matachete. Asiku na matakwezo kwa dikuno sanganisa kuita. Nukuti mkawelenga kuna Joshua chapter 7 pa verse 10. Mwari uno tukuna Joshua. Simuka usaramba wakarara nichiso chako pasi ipapo. Simuka upinde muguta o gadrise muguta. Nukuti muguta mashata. Saka waifan nukuti achinamata ukashita something. Nukuti kuna Jacob chapter 2 pa verse 26. Pano tibuza kutikutenda kusina mabasa kwa kafa.
Pa mashoko enyu aya muri kuda kutivati ndivadi munova kurudzirei.
Tandiri kurea pana pa wahwande neva tereri vese. Ndeche kuti vanona mata mngari mkuna mata kwedu mngari. Ngati zive kuti mngari haakurumizi. Mngari haanonoki. Mngari unowea nenguwa ya akatara nenguwa ya zokwadi. Asipa kuna mata kwa tineita mngari manji. Tinofanira wakuziva isusu vana mati kuti atifanira kungona mata chete tichingo bongomora kuna mata kuna mata kuna mata pasina kuita something.
Tsanangurirai vatendi shoko renyu iri mufundisi.
Ndinoreva kuti iwe unozviziva kuti mushure mamakore mashanu munhu anofanirwa kuti anyorese kuti azovota. Munhu anofanirwa kuti azovota. Asi ukangoramba uchingona mata usingaiti zvawakafanirwa kuita. Ndo panozouya dambudziko ipapo.
Vamwe vanona mata kuti matambudziko avo apere vanoona izvi zvisingaitiki. Voziva sei kuti minamoto yavo inosvika kuna Ishe.
Nyaya iri panapa ndeyekuti Mwari unoremekedza chinonzi kutenda. Nokuti kuna vaHebrew chapter 11 pa verse ya 6 Bible rinotiudza kuti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Ichokwadi kuti kuchema kwakanaka. Kuchema kunoratidza kuti munhu uri kutendeuka. Asi kuchema sezvinoda Mwari ndokunobwisa pundutso. Kuchema kunoda Mwari ndokukutenda. Mwari unoremekedza kutenda kudarika munhu anongochema asina ruzivo.
Tinofunga kuti waridza mere anonzwi kwazve nai mufundisi.
Chinoratidza kuti minamato yedu inokosha munyika yeZimbabwe chinhu chikuru chaizvo. Regerai ndikubudzei rimwe dambudziko riri pasi pese. Mukaona dzimwe nyika munoona kuti kune matambudziko anotyisa, kune zvinowira nyika idzodzo. Zvokutoti zvinowira munyika dzimwe deno zvazviri muZimbabwe. Chokwadi ingadai yakaparara. Asi nokuda kweminamato yavatsvene manje. Nyika yedu nhasi uno inorunyararo. Nyika yedu nhasi uno ine vanhu vanoremekedza vamwe. Ine vanhu vanotya Mwari. Ine vanhu vanokudzana. Izvozvo zvinokonzerwa nomunamato.
Vanhu vemuZimbabwe vanoda Mwari wavo uye vanonamata zvikuru kwese kwavanenge vari. Se pachiita sekuti hapana donhodzo muupenyu hwavo kwemakore mazhinji kudai.
Zviro kwazvo Mwari kwatiri isusu vanhu nokuda kuti tinotongwa nechinhu chinonzi nguva. Nguva ndo inotitonga. Iwe neni tinoverenga makore kuti tava nemakore mashanu, tava nemakore gumi, tava nemakore mazhinji tichingodaro. Asi Mwari manje anogara kwokusingaperi kusvikira kwokusingaperi. Mwari unoda kuti isusu tirambe takabata kutenda. Chaanoda ndechekuti vanhu varambe vakabata kutenda. Kunyange zvinhu zvakaoma, ramba wakabata kutenda. Nyange zvinhu zvakakunakira, ramba wakabata kutenda. Usatenda nokuti zvinhu zvakanaka. Usatenda nokuti zvinhu zvakaoma. Tenda Mwari nokuti Mwari wakafanirwa kutendwa nguva dzose.
Mufundisi Simango, munoti kuvanhu veZimbabwe vari kunetseka uye vave kuora moyo.
Kuvanhu vese vari kunetseka vemuZimbabwe ndiye Mwari watinonamata. Saka ndoda kukurudzira vatereri vese nehama dzose munashe ndichiti ngatirambei takabata kutenda. Mwari akomborerei.
Mashoko anotisimudzira pfungwa netarisiro. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru baba.
Tinotenda zvikuru.
Vatereri, ndinokukurudzirai kuti muende pawebsite yedu yevoashona.com. Mutarisa pakanzi zvechitendero mugonzwa hurukuro iyi yese. Ini ndini tanonoka wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda tanonuka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wakadzika zvishoma asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasari vare. Vashandi vanoti vasiyiwa pamhene mushure mekudzingwa kwemurimi muchena wavaishandira kuruwa.
Vaimbova gurukota rehurumende Vasimbi Mubako vanoti bhuku ravakaparura rinotaura nezveAfrica rakakosha mukudzidzisa nezvenhoroondo yedunhu rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.